Takataura sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union kubva last week kuti zvichitevera kukwira nekutambanuka serunyemba kweCovid-19 zvine njodzi kuvhura zvikoro vhiki rinouya. Saka isu tinowirirana namashoko ari kutaurwa navamwe vedu kuti dai zvikoro zvamborega kuvhurwa kusvika kwaakudzivirira kuda zvingava nani.
Hurumende inoti yakagadzirira kudzivirira kupararira kweCovid-19 muzvikoro. Zvii zvamunopokana nazvo imi mamiriro akaita zvinhu muzvikoro?
Chikurukuru ndechekuti muzvikoro macho hamuna yatinoti COVID abatement equipment, masanitizers, mamasi, mathermometer, matesting kits. Nokuti chikuru changa chifana kuitirwa zvikoro satavhura kutesta varairidzi pamwe chete navana vechikoro kuti tione kuti vangade vakabata nedenda nderivapi, vasina nderivapi, uyezve kuona kuti mari yakaalocatwa kuti itenge zvikwanisiro izvi yasvika kuzvikoro. But hatinoziva ndiye kuti hurumende haina kapasiti yekuti izvi zviitike. Saka pasina kapasiti kudaro, chiri nani kuona kuti zvikoro hazvina kuvhurwa, towana danho ratingabatsira naro vana vechikoro vari kudzimba.
Matanho apa hamungatora vazhou kubatsira vana vechikoro iva vari kudzimba?
Varairidzi vakazvipira kubatsira vana vechikoro zvichiburikidza nekuita maclass and subject WhatsApp groups. Chinodiwa chete zvinhu zviviri: kuti hurumende ikwanise kupa mari varairidzi yemabhanduru, uyezve kuti titsvakirewo vana vanobva kubva kumhuri dzisina kubudirira, hatingati malearning gadgets, masmartphones, kuti vakwanise kubatsirika. Vamwe vana tinoziva kuti mufamily mungava mune foni edha yababa, yamai, yamukoma, yasisi, saka vanokwanisa kubatsirika. Asi kune mamwe mafamilies hasitorina kana foni imwe chete. Saka zvingava nani kuti vana vadzidze vari kumba, timboregera kuvhura zvikoro.